Represent DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechipiri 22 kurume 2022 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu mchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reproject vote 263 rinoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kudinda magwaro ekuvhota kana kuti maballots ichishandisa mavara kana kuti macolors anoshandiswa nemapato akasiyana siyana. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti hurumende inofanirwa kubhadhara mari dzechikoro dzevana vavo izvozvi sekuvimbisa kwayakaita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaJasper Mangwana vanoti ZEC haimanikidzwi kudhinda mapepa ekuvhotera kana kuti maballots ichishandisa mavara kana kuti macolors anoshandiswa nemapato akasiyana siyana. VaMangwana vataura izvi zvichitevera kushorwa kweZEC nevanhu vazhinji vari kupomera ZEC mhosva yekuda kuti vanhu vatadze kuvhotera mapato avo zvakanaka. Vachinyora paTwitter pavo VaMangwana vati mutemo haumanikidzi ZEC kudhinda mufananidzo kana zvimwe zviratidzo zvinoshandiswa nemapato ichishandisa rubara rinoshandiswa nemapato akasiyana siyana. Asi sachigaro webato rinobatsira vanhu kuti vanyorese kuvhota reproject vote 263 vaAlan Chipoi vanoti ZEC inofanirwa kushandisa mavara anoshandiswa nemapato anokwikwidza sezvo ruvara ruri chimwe chezviratidzo zvinobatsira vatsigiri kuti vaone pane bato ravo. Tabata vachipoi vakatanga nekukurudzira vanhu kuti vasarega kunovhota vachiti pasara mazuva mana kuti vanhu vanovhota vachiti zvekare kuvhota chinhu chikuru.
Tangoda kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti kwasara mazuva anokwana kuita 4 days chete kuti vanhu tiende kusarudzo dzadzakamirirwa nemhuri yese yeZimbabwe dzadzakamirirwa kubvira pakatanga COVID-19 kuafekta. Sekuziva kwenyu tatine maconstituents anga akawanda angaine vatungamiriri or mamembers of parliament vakanga vazhinji vacho vakarecallwa, vamwe vacho vakanga vakafa, zvakakwanisa kuti tiite matambudziko in terms of having vanhu kuti vange vachimiririrwa zvakazara, sekutaura kunoita hwaro hweElectoral Act kuti vanhu vanofanira kumirirwa zvakazara nenhengo dzeparamende nenhengo dzekansuru. Zvino nguva iya yasvika taakuchiti kuvana vechidiki vaya vakaregista uvhota vataifamba tichiregista uvhota nevamwe vanhu vakuru yanguva yenyu hama dzangu yekuti tibude neuwandu hwedu tivhotere utungamiriri hwatinoda, tivhotere vanhu vanodzoka kuvanhu, tivhotere macancellors anokwanisa kushanda nemaMPs kuti welfare yedu sevagari ichinje, uye timiririrwe zvakazara mudare reparamende uye zvakare nemudare recouncil.
Varipo vamwe vari kuti havasi kuona mazita avo mugwaro revakanyoresa kuvhota. Pane mashoko amungavabatsira nawo here?
Tiri kutenda mukoma Tanonoka nehwaro hwakatorwa neZimbabwe Electoral Commission rekuti vanhu vange vachikwanisa kutsvaga mazita avo kubudikidza nenharembozha dzavo. Vanhu vanokwanisa kubva zvino kutsvaga mazita avo kuti vaone kuti mazita edu arimo here muvoters roll, mushure munga vachaya star 265 hash vanogona kuzviita pama lines ebad kana econet vanogona zvakare kuzviita pama lines anet 1 iroro idano rakanaka idano rinobatsiridza kuti vechidiki vaka register munguva shoma yapfuura waone kuti shuwa master avo arimo here kana kuti master avo haamo mvoters row uye kana master ewe chidiki vachona kuti master edu havamo mvoters row vane kodzero vane mfumiro dzekuenda kuzek offices at both district and provincial offices kuti vaende vanoti master edu hasko apia sei but zvakakosha zvakare kuti vechidiki vanzwisise kuti vanhu varikwanisa kunga vachivhota vanhu vakagumisira kuregister muswa 16 January this year muna 2022 ndovega varikwanisa kunga vachinovhota musarudzo dzemabai election nokuda kwechikonzero chekuti mavoters row rine mazita akazoregister kubva that time kusvika izvozvizvi harisiriro riri kushandiswa pamasarudzo dzemabai elections atatarisana nawo saka zvakakosha kuti tinzwisise futi umboo neinformation iyoyo so that hatingazonetsei kuti kosta rangu nerisi kuwanika aiwa vanhu vanokwanisa kunga vachivhota asi vanenge vachivhota vacho ndevakagumisira munandira musi wa 16 kunge vachinge vakaregista kuvhota
munofungei nenyaya yokudhindwa kwemavhoti kana kuti maballots ari mublack and white pasina makala emapato ari kukwikwidza
mukoma tanonoka tingangona kuti mhuri yezimbabwe izive kuti zimbabwe electoral commission ibazi rinokusungirwa pamutemo kuti ringa risave riine bato ripi zvaro rainotsigira kana kusapota kubudikidza nezviito zvaro zvainoita zvarinosungirwa kuti ringe richiita neelectoral act but zviri kutishamisa you know pakangotanga mapolitical parties amwe akauya neruvara rwakasiyana siyana vamwe vakati takuita zveyellow vamwe takuita zvegreen vamwe zveblack whatever the colors bato ripi neripi rinofanha kushandisa kala yainoda mushure mekushandisa kala yainoda the zimbabwe electoral commission inosungirwa zvakare kuti pamaballots ayo aichaprinda inge ichizoprinda zviri in accordance to whatever my logs nema symbols ema political parties ari kukwikwidza musarudzo izvozvo pati zviri kutotishamisa tanzwa makusenano kwakunzi Zimbabwe Electoral Commission yati haisi kukwanisa kuprinda maballot papers ane macolors tisingazozivi kuti zvinorewei because as you know chatisingadi ndechekuti the electorate iite confusion in terms yekuzotsvaga mapato ayo ainotsigira ngazvive nyore kuvagari kuti bato ravanosapota bato ravanotsigira ringe richinyatsozivikanwa vasazobude vaine confusion mushure mekunge vavhota ndo zvatiri kukurudzira zek ipapo yaresva zeki ipapo parofanira kugadziriswa of course maballot papers akatoprintwa already but idambudziko rekuti rikasagadziriswa zvinoita end up vanhu vakufunga kuti the Zimbabwe Electoral Commission ine bato rairi kusapota against rimwe bato zviri kunze kwemutemo zviri kunze kwesungiro yavanotarisirwa kuti vanga vachiita neelectoral act
avo vange vari sachigaro webato rinobatsira vanhu kuti vanyorese kuvhota reproject vote 263 vaAlan Chipoy vari parunhare kwamutare nestudio 7 zvichakadaro zvichitevera mashoko emutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Dr. Tokozani Kupe ekukurudzira vatsigiri vavo kuti vavhotere bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa vanhu vari kukurukura nyaya iyi pasocial media vachiratidza kusafara kuti amai Kupe vabatane nebato reCitizens Coalition for Change vachiti amai Kupe ndivo vakakonzera sarudzo idzi nekudzinga kwavakaita nhengo dzeparamende nemakanzura aitsigira vachamisa tabata mutauriri weCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere kunzwa kuti vanoti iko vanhu vari kushora kutambirwa ne Triple C kwerubatsiro kubva kuna Amai Kupe.
Say Citizens Coalition for Change tinoyambira kuti movement yedu ndeyevanhu. Chinhu chevanhu, zvinotaurwa nevanhu ndo zvatinoita, zvido zvevanhu ndo zvatinotedzera. Ndofunga President Chamisa vataura zve kuti kana nguva yacho yatarwa, ma citizens vose achazounganidzwa kuti vanhu vataure zvido zvavo, vataure vatungamiri varikuda, vataure zvakare ma policies, ma strategies, nezvose zvavarikuda kuti movement yavo ive. Saka isusu ngatisakatya madzike edu. Ngatisa netsikane muswa 26 March tinoda ku kunda musarudzo dziri kuuya ne landslide victory ndo zvatakananganidza nazvo. Hatisi kuda kutarisa ma individuals panguva ino, tuda kunangana nedonzvo redu rekuti tikunde ZANU PF kuitira kuti patichazoenda ku 2023 tive takagadzirika. Vanhu ngavasa netsikana havo nema side shows nezviri kuitika nemamwe mapato. Aiwa, ngatingorambei tiri focused. I think takaita ma rally akanaka kwa Mutare kusakubva uye kurujeko kumashingo. President Chamisa vakanyatsa kutsimbidzira kuti chinhu chevanhu, musatye henyu, musanetsikane, zvose zviri kugadzirwa, zvido zvenyu ndo zvichatedzerwa. Ndatenda.
Mutauriri weTriple C Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS nezviro rakanyorera tsamba kugurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube richiti varairidzi havasati vapiwa mari yavakavimbiswa nehurumende. Munhaurirano dzakaitwa pakati pehurumende neNational Joint Negotiating Council, hurumende yakavimbisa kubhadharira vana vatatu vemushandi wehurumende mari yechikoro, izvo zvinonzi neATUS hazvisati zvaitwa asi temu rava kutopera. Munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinoda kuti mari iyi ibhadharwe nekukurumidza kuti varairidzi vasatora mamwe matano akaomarara.
Isu sesangano rinomirira varairidzi wekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, nezuro takanyora gwaro ratakaendesa kugurukota rinoona nezvemari pamwe chete nezveupfumi hwenyika wamuturi Ncube, tsamba yekuti vange vachibhadharira vana wevarairidzi mari yemaschool fees, sezvo izvi zviri ndizvo zvakanga zvataurwa nehurumende kuti ichange ichiita mumwedzi wakudarika uyo, maererano nekuti varairidzi vange vachidzokera kumabasa nenyaya yekuti havasi kukwanisa kuwana mihoro yakakwana uye havasi kukwanisa kuendesa vana wavo kuzvikoro nenyaya yemaschool fees. Zvino panguva ino tatova mumwedzi mumwe hapana mari yati yabhadharwa kumaschool fees.
Vachere, tsamba yamakavanyorera iyi inotii? Makatii kuna vanyuwe?
Chakavanyorera tsamba iyi kuti vange vachiisa maridzi mumaakaunti evarairidzi kuti varairidzi vagotora maridzi kumabhanga vanobhadharira vana vavo kuzvikoro zvavanodzidza, vasangove vanhu vanopromisa pasina zvinozobuda. Nekuti panguva ino tiri kuona kuti kunyarara kwavaita vari kutenge vanhu vatokanganwa nezvechibvumirano chavakataura kuti vachange vachibhadharira vana vevarairidzi maschool fees. Saka tinotarisira kuti kana vamuturi Ncube vairevesa apo vakamirira hurumende kuti vachapa mari vachabhadharira vana vevarairidzi mari yezvikoro, tiri kuti pari zvino ngavachiite seizvozvo. Saka takavatumira invoice nezuro yemari dziri kudikanwa, tiriti mwana wega wega anobhadharirwa 20,000, saka pavana vatatu mari inenge iri 60,000. Vanofanira kunge vachisa mari iyoyo mumaakaunti evarairidzi kuti vana varairidzi vazonobhadhara woga mari iyi yemaschool fees muzvikoro zvavanenge zvinodzidza vana vavo.
Mari iyi yaifanirwa kuva yakabhadharwa kuvarairidzi rini?
Mari iyi yangadai yakabhadharwa mwedzi wakapera apo mushure mekunge pakanga paitwa chibvumirano ichi pakati pehurumende neNJNC. Nekuti iko zvino temu yedu yatova pakati, varairidzi tiri kuona kuti vana vedu vari kudzingwa muzvikoro nenyaya yemaschool fees. apo tine chibvumirano chiripo chekuti wana wedu wanga vachibhadharirwa maschool fees nehurumende. Saka tiri kuti hurumende iri kuratidza kuti haina hanya nekunge yabhadhara mari iyi. Zvo aingova kutaura chete mari iyi isiri kuda kubhadharwa. Ndosaka tavanyorera gwaro iri kuti vange vachibhadhara mari iyi, vana wedu vasadzingo vanikuone kudzidza sekudzidza kunoitwa mwana wose vari muZimbabwe.
Ko nai vachere, hurumende ikatadza kukupai mari yechikoro yevana vevarairidzi, moita sei nazvo?
Vakasakwanisa kuita izvi sekubvumirana kwakanga vataura kuti mari vachange vachibhadharira varairidzi. Isu tichaona danho ratinotora nekuti tinenge taona kuti hurumende haina kunge yataura iri genuine, asi kuti inenge yaisarewesa yaingoda kuti varairidzi vadzokere kuzvikoro. Saka tichazotorawo danho rimwe maererano nenyaya iyi kana richinge isina kuzadzikisa zvayakauimbisa pakutanga.
Kana hurumende ikabhadhara mari iyi sekuimbisa yakaita, imivo varairidzi muchaipeiwo?
Hurumende ikakwanisa kunge yabhadharira vana wedu mari dzemaschool fees, tiri kuti yatora danho rekutanga rimwe rekuzadzikisa pane zvimwe zvezvinhu zvatinenge takawirirana. Asi tiri kuti nyaya yemuhoro yedu inyaya ichiri kuda kugadziriswa sekuwirirana kwatakaita. Iyo ikati hurumende ichange ichitarisa nyaya dzemihoro yevarairidzi kuti dzinge dzichiwedzerwa. Saka nyaya iyi inofanira kuti zvekare kuti izenge ichizadzikisa kuti nyaya iyoyo kuti mihoro yedu inge ichiitwa review. Sekungotaura kuri kuita waMuturi Ncube kuti muikonomi yedu iri kupefoma zviri raiti, wari kuwana surplus. Saka tiri kuti pachiwanika surplus iyoyo, surplus iyoyo ngaichinobhadhara vashandi wehurumende zvekare, kuita kuti vashandi vehurumende vange vaine mihoro yakanaka. Saka tiri kuti isisu inyaya yechibvumirano chiripo chekuti vana vabhadharirwe, asi zvakanaka kuti varairidzi vange vachiwana mari yavanotambira yekuti vanokwanisa kubhadharira vana wezvikoro, vana vavo kuzvikoro zvavanoda ivo, kwete chete kungoti hurumende ndiyo inonge ichiti inobhadhara. Nekuti mukatarisa mari dzairi kutaura kuti hurumende iri kuda kubhadhara ma20,000, asi maschool fees tikatarisa muzvikoro zvakawanda ari more than 20,000. Saka pari zvino inyaya yekuti imwe mari ichatozobuda muhomwe yemurayiridzi kuwedzera kubhadhara mari iyi, asi mari yacho kwainenge ichibva ndo kusipo. Saka tiri kuti nyaya yemari inotambirwa inofanira kunge yakawanda, inofanira kunge iri mari yekuti murayiridzi kana kuti mushandi anokwanisa kuendesa mwana kuchikoro chaanonge achikwanisa kunge achida, achitora mari muhomwe make, kwete kuti mwana waticha anenge akurarama senherera. Apa tiri kuita nekuti ndo zvakanga zvabvumiranwa, asi hatifaniri kuti kumberi uku wana wovarairidzi kana kuti wana wovashandi vorarama senherera yekuti vanenge vachiita zvedhoneshe.
Avo vange vari munyori mukuru weAtus vaRobson Chere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Magwaro ari mumaoko meStudio 7 anoratidza kuti bazi rezvemari rakatambira gwaro rakabva kuAtus iri, asi harisati rapindura. Pataenda pamepo, mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Zimbabwe Anti-Corruption Commission nezuro yakatanga kuferefeta nyaya yekuti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakaita huori panyaya dzepombi yemvura dzeguta reHarare. Blessing Zulu weStudio 7 anotiunzira nyaya iyi.
Sangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC rinoti ratanga kuongorora tsamba yarakapiwa nemiriri weNorton mudare reparamende vaTemba Muliswa, avo vari kupomera gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo mhosva dzeuori papombi dzemvura kunogaiwa mvura neguta reHarare kuMorton Jaffrey. VaMuliswa vanoti kunyange hazvo hurumende yeNetherlands yakapa Zimbabwe pombi dzemvura pachena, vaMoyo vakaenda kudare remakurukota vakatora mari inosvika mamiriyoni 10 vachiti vaida kutenga pombi. VaMuliswa vanotiwo pombi idzi dzinoita mamiriyoni 2 emadhora chete, kwete mamiriyoni 10 anonzi akatorwa navaMoyo. Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vaudza Studio 7 kuti vatambira tsamba yavaMuliswa iyo vati vave kuongorora pari zvino.
Yes, I can confirm that we have received the letter saka Zaki kana ichinge yatambira matsamba akaita saiwaya Zaki inoongorora kana yaongorora tsamba yacho kana yakao yaongorora yaona kuti zviri kutaurwa zvine chokuita nebasa rezaki Zaki inotora matano okuongorora nyaya iyoyo yatinoti investigations patinenge tichiunganidza umbo kana tapedza ma investigations edu tino compile ratinoti docket roenda ku National Prosecuting Authority iyo ndo vanoita prosecution mumatare edzimhosva saka panyaya yamataura yamavhunza iyi yes tichaongorora nyaya iyoyo kana taongorora veruzhinji tinenge tichizovazivisa
vamuliswa vanotiwo umbowo hwekuti pane uori hwakaitwa huripo asi dzimwe nguva vanenge vapara mhosva hapana zvavanoitwa
haichokwadi umbowo huripo umbowo wagara huripo kungoti chete tine mabazi ehurumende anofananga achiongorora nyaya dzeuori dzese asi dzimwe nguva unoona kuti amwe mabazi anotomirirawo ivo vanoita uori wacho ozoshaya kuti mabasa awo ndei hatinete taita futi zvakare yajulai mwe umbo wacho huripo moto ndiyefu iri kunzi yapara makanzu ari kunzi ndoauraya iyo wajulai mwe ndo wacho vakadya mari dzakati wandei vakashanda napaul kruger yemurungu ye asina kuwana tenda asina kuwana chii akakwidza mapurice akangoendesa chete mishina iyi kusavatwa kuti aigadzise iye angakapiwa mari yekuti atenge minyowani hapana chakaitika futi zvakare saka umbowo huripo
asi vachipindura meya weHarare vaStuart Mutizwa varamba kuti pane uori hwakaitwa navamoyo vamutizwa vati kanzuru ndiyo yakakumbira kuti pombi dzitengwe hatina kukwanisa kubata vamoyo kana vakruga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa
uyo anga ari Blessing Zulu weStudio 7 achitipa nyaya iyi tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi Newsday mune nyaya inoti kutongwa kwevakamborwa hondo yerusununguko kana kuti mao veterans kuchaitwa mwedzi unouya musi wa 11 kubvumbi vakamborwa hondo yerusununguko ava vanosvika makumi mana vakasungwa gore rakapera vachipomerwa mhosva yekuungana kuti vakonzere mhirizhonga izvo zvakaitika pavakanga vachida kusvitsa gwaro renyunyuto dzavo kumutungamiri wenyika vaemarson munangagwa muNewsday makare gweta remutsigiri webato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera vanozivikanwawo nerekuti madzibaba veshanduko ari kupomera mapurisa mhosva yekunyepa kuti vakasunga vakarembera apo vaiedza kukinganisa chivakwa chambuya nehanda mukroniko mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoyambira masangano anobatsira vanhu akazvimirira kana kuti maNGO kuti vasapindira munyaya dzezvematongero enyika vachiti hurumende yavo inokwanisa kuvaranga muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica nezuro muvhuro kubvunzurudzwa kwaamai Ketanji Brown Jackson kwakatanga mudare resenate yeamerica muwashington dc amai jackson vakadomwa nemutungamiri weamerica vajoe biden kuti vave jaji wedare repamusoro reamerica resupreme court kana amai ketanji brown jackson vakatambirwa nedare reparamende yeamerica iri vachave mudzimai wechitema wekutanga kuva jaji mudare iri
nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni varudza Studio 7 kuti Judge Jackson vakaenda kuzvikoro zvikuru kusanganisira Harvard uye vane ruzivo rwakadzama zvokuti havaoni chingavatadzisa kuti vapihwe basa iri neparamende yeAmerica.
Tingati mutonge kana kuti Judge Ketanji Jackson Brown vanova mugari wemuno muDC vari kutarisirwa zvikuru kuva munhu mutema wechikadzi wekutanga anotarisirwa kuti kana akakonfirmwa neSenate kana kuti akatambirwa necommittee yeSenate uye nedare rese reSenate anozova munhukadzi wekutanga wechitema zvekare kugara mudare guru reSupreme Court yemuno muAmerica. Pari zvino Judge Ketanji ndi judge we US circuit ye DC ye ku appeals committee. Saka zvinoreva kuti judge ava vakatombo enda through process iyoyo kana kuti vakatombo pfuura ne confirmation process iri kuitwa iyi. Zvekare Judge Ketanji vano seva kana kuti vari mundomwe wavatongi vari mu dare guru resentencing commission kana kuti dare rematongi revatongi remajaji anogara pasi achiverengedza kuti kana kuchinge kwaitwa mhosva dzakati dzakati mutongo unofanira kutarwa nevatongi kana kuti majaji unofanira kutangira apa uchigumira apa. Zvinoreva kuti kunyange kuvari nhasi Judge Ketanji Brown Jackson vatori munhu ari kuremekedzwa zvikuru kana tichitarisa nezvemutemo uye kutongwa kwedzimhosva.
Judge Ketanji Brown Jackson munhu akadini nai Dr. Guni?
Tikatarisa mukudzidza kwemabhuku Judge Ketanji Brown Jackson vakafunda pachikoro chikuru chemuno muAmerica cheHarvard kwavane madhigiri maviri avakawana ikoko zveutongi kana kuti yezvemutemo. Vanonzivo vakatombotungamira inonzi Harvard Law Review ikoko kuHarvard, chinova chipoka chinoremekedzwa zvikuru kwazvo nevanoita zvemutemo kwete muno muAmerica chete asi pasi rese. Saka tinoona sekuti vachabudirira zvine mutsindo muprocess yekunominatwa iyi. Uye zvichabatsirawo kuti vanhu vatema kana kuti vanhu vemarudzi vari muno vaonewo sekuti America yaakuda kuswedera kuedza kuita fulfill promise yedemokrasi kana kuti yekutonga kwejekerere vachitarisa kuti munhu uyu anozvigona here zvaanenge achifanira kuita kwete kuti vangotora vanhu vechirume uye vechichena chete chete.
Sekuona kwenyu munofunga kuti vachatambirwa zvakanaka here nedare reSenate?
Mukuvhurwa kwehearing kana kuti mekunzwa umbowo hwekuti dare reSenate rivatambire mukuru wemaRepublicans vataura kuti ivo vachatarisa Judge Ketanji Brown Jackson nemaziso asina divi raakarerekera vachitarisa nhoroondo yeutongi hwavo kubvira pavakaita jaji vava jaji kwemakore anopfuura gumi. Vatiwo zvekare semaRepublicans vachatonongora nekutarisa kuti mhosva dzavakambotonga kumashure vanga vasingaite zvokushandisa mutemo zvisirizvo here kana kuti iya vanoti pachirungu legislating from the bench. Vari kuda kutonongora kuti vatarise kuti vanyatsotedzera mutemo nembazvo here. Kana vakawana zviri izvozvo zvinoreva kuti vachakurumidzwa kuitwa confirmed. Kana vaitwa confirmed vozotora mhiko yokuva judge weSupreme Court. Asi tinoona kuti kunyange zvikaitika izvozvo hazvichinje mamiriro akaita dare revatongi reSupreme Court rinongoramba riri 6-3 richirerekera kudivi revanotsigira maRepublicans vanonzi havanyatsokutonga zviri fair vanenge vanoenda nezvekumatongerwo enyika zvishoma.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. sangano re Project Vote 263 rinoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kudinda magwaro ekuvota kana kuti maballots ichishandisa mavara kana kuti macolors anoshandiswa nemapato akasiyana siyana. Sangano rinomirira vararidzi reAdus rinoti hurumende inofanirwa kubhadhara mari dzechikoro dzevana vevanoshandira hurumende sekuyimisa kwayakaita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvakare manheru anhasi apo tichi kupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.